Vachitaura pavatambidzwa zvinhu zvekushandisa munyarikani wedikafova Austin Moyo vati sangano ravo rinofara zvikuru nezvaitwa nekambani yemusouth africa yecti vati kubva nhasi sangano ravo richange richisimudzira chirongwa chekubatsira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutambura kunze kwenyika.
Tine kufara chaizvo nhasi because maforms atanga takamirira maregistration forms asvika and maagents edu ava ready kuti vachatanga basa nhasi vachiendera mberi vachisaina vanhu and one important thing yatawana kuti vaisa mumafomu edu i10 rand per month yekuti kana chitunha tienda kumusha chinoenda nendeka. Tazvifarira chaizvo izvozvo.
Mukuru wekambani yecti valow persons vati kambani yavo yabatsira dikafo nechinangwa chekumudzi zira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri.
The caution application at this stage is basically from CTR, which is Classic Trade.
Nyange zvazvo magwaro aya achibva kukambani yeClassic Trade and Invest. Asi nekufamba kwenguva makambani achazenga achishanda nesangano reDicafo ndiwo achazenga achibhadhara mari yakashandiswa nekambani yeCTI kugadzirwa kwezvinhu zvekushandisa izvi. Naizvozvo zvaitwa nekambani yeCTI kutangisa chirongwa cherubatsiro chete.
Mukuru weDicafo Vasoks Chikowero vatiwo sangano ravo richaendesa zvavapiwa kumatunhu akasiyana siyana ari muSouth Africa uyewo nenzvimbo dziri munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica. Asi vati izvi chaitwa kana vachinge vaparura mapazi munzvimbo idzi.
Musangano watinawo nhasi takasangana isu veDiaspora Care Forum nemaundertakers edu nemaagents edu kuti tivape atinoti maki ekushandisa kana kuti anonzi maforms pachirungu aya anoshandiswa nemaagents avanenge vachisainisa vanhu vanenge vachida kutora funeral policy yatakambotaura nezvayo. Saka ndo musangano watinawo nhasi. Maforms atinawo achaendeswa kumaareas akasiyana siyana kwese kune vakaratidza interest yekuti vanoda kuti vajoin. Tine Mpumalanga tiri kuitarisa kuti tingaendesa sei maforms ikoko Limpopo, North West neCape Town nemuno muJohannesburg. Ende tiri kutodaidzira kuti kana kune vanoda kuve maagents edu mashoma kana vanoda kunge vachida kuita maagents vanotengesa dzipolisi kana kuti vanenge vachitibatsira kuti vange vachitimaketera dzisi product, tinoti dai vandibata namba dzangu vachinatwa kuti tivatrene toi tichiuya isusu nemaundertakers tovatrena kuti aite maagents kuti basa redu ritirerukire.
Vachikowero vati pane vanhu vanopfuura 50 vakaratidza chido chekuva vamiririri vesangano ravo mumatunhu akaita seSekunda, Limpopo neCape Town muSouth Africa. Vatiwo kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuratidzawo chido chekuve nhengo dzesangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Mujoma.